Vachibvunzwa nestudio 7 kuti mashoko avachina mata vakataura pamuzinda wezanupiefu muHarare nemusi wechina anoreva here pame hurumende yava Emmerson Mnangagwa gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mashoko akataurwa navachina mata haana kubva kuhurumende nokudaro studio 7 inofanirwa kunzwa kuna vachina mata mbune kuti mashoko avo airevei
ukati munhu wese ataura chinhu chake obvunza ini handitombozivi pazvataurwa ini why don't you phone him is the working fish for the party handizivi kwaataura I'm the government spokesperson handingatauri zvinhu zvandishaudzwa pangozwa munhu ataura chinhu wondibvunza zvaataura handizvizivi ndosandati inini tanga wamufonera munhu wacho wauri kuti ataura izvozvo unzwa kuti anga achirevei ini handizitombozviziva
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vachina mata sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo bepa nhau repaindaneti renewzimbabwe.com rakaburitsa nyaya ine zuro richiti vachina mata vakashoropodza nepfenyuro yestudio 7 pamusangano wavakaita nevatori venhau nemusi wechina vachiti nepfenyuro iyi ine ruvengo nehurumende yezimbabwe mashoko avachina masaya akonzera kuti sangano remisa zimbabwe rishushikane zvikuru sachigaro wemisa zimbabwe vagolden maunganidze vati havawirirani nemashoko avachina masa ekuti studio 7 imhandu yehurumende
semisa zimbabwe hatifari kana vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vachionekwa vachituka kana kutoropodza vatori venhau semaitirwo akaitwa navachina masa mazuva achangopfuura aya saka isu sesangano rinomirira vatori venhau tinoda kuramba tichikurudzira mapoliticians kubva kumapato api zvavo kuti vasatsoropodza asi vakwanise kushanda nevatori venhau zvakanaka
vamaunganidzi vatiwo vezvematongerwo enyika vanofanirwa kuziva mabasa evatori venhau kwete kuvapinza mune zvematongerwo enyika
kana vakuru vezvematongerwo enyika vakatanga kutuka vatori venhau tichaona vatori venhau vachiatakwa vachivhiringidzwa mukuita kwavo basa especially takatarisana nemaelections angangouya mugore ra2023 adai kuswedera saka zvakaitwa navachina masa hazvitifadzi
rimwe gweta rinomirira vatori venhau vachris mike vatiwo mashoko avachina masa anovafungisa kushungurudzwa kuvatori venhau panguva yeutongi hwemushakabvuwa robert mugabe vati vane tarisiro yekuti hurumende yava munangagwa icharemekedza kushanda kwakasununguka kwevatori venhau sezviri mubumbiro remutemo yenyika
mazuva apfuura mazuva vamugabe vanofambisa mashoko nevenhau vaishungurudzwa zvakanyanya zvino taiti zvapfuura nekuuya kwaita hurumende tsva yava munangagwa saka tikanzwa mashoko akaita seaakutaurwa navamasa aya aakutaurwa zvakare zvobva tarangarira mazuva ekare ekushungurudzwa kwataitwa pahurumende yekare yava mugabe saka tinokurudzira vebato rezanupf nevehurumende iri kutonga kuti varangarire kuti bumbiro redu remutemo rotaura zvekusununguka kwevenhau venhau ava havangori mapoka ekunze chete asi mapoka emuno kunyange mapoka ekunze anoshandawo nevapepeti venhau vari mukati menyika yedu
vamhike vati nhepfenyuro yestudio 7 ine vatori venhau muzimbabwe avo vanofanirwa kushanda vakasununguka pasina kutyityidzirwa nevematongerwo enyika VOA inoti mukuchengetedza zvisungo zvayo zvirongwa zvestudio 7 ndezvechokwadi hazvina kwazvinorerekera uye zvine udzamu yatiwo zvirongwa zvevoa zimbabwe zvinoramba zvichivimbwa nazvo neveruzhinji uye zvinoburitsa nhau dzechokwadi pamwe nekuita hurukuro uye kunzwa pfungwa dzenyanzvi dzinobatsira mukusimudzira budiriro muafrica muamerica nepasi rose ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.